manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 8/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pamberi nesanyu! Pamberi nehurumende yevazhinji! Pamberi nokubatana muZimbabwe!
Mutumbi uvaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe avakashaya nechishanu chapfuura kuSingapore votarisirwa kusvika munyika nemusi wechitatu svondo rino. Sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti sarudzo dzebyelection dzakaitwa nezuro kuGlenview South kumangwe pamwe nemasvingo dzakaitwa muRunyararo kunyange hazvo vanhu vashoma vakaenda kunovhota. Tichakupaiwo chirongwa chedu chezvechitendero umo tiri kukurukura pamusoro petsika yechivanhu yekuti munhu kana aitadza achiri mupenyu kana azoshaya anengowonzi afanaka. Ko muchitendero vanotiwo kudii? Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Mutumbi vaimbove mutungamiri wenyika Robert Mugabe avakashaya nechishanu chapfuura kuSingapore votarisirwa kusvika munyika nemusi wechitatu svondo rino. Mutevedzeri wemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaGeorge Charamba vaudza bepanhau reSunday Mail kuti vaMugabe vari kutarisirwa kuzoradzikwa kumarinda emagamba enyika kuNational Heroes Acre muHarare nemusi wesvondo. Vacharamba varambawo mashoko ekuti pane kupesana pakati pehurumende nemhuri yekwaMugabe pamusoro pekuti vaimbove mutungamiri wenyika ava voradzikwa kupi. Mamwewo mashoko anoti mhuri yekwaMugabe haisi kuda kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamire rufu urwo. Hatina kukwanisa kubata vemhuri yekwaMugabe kuti tinzwe pavamire panyaya iyi. Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira Chirumu Hanzu kuti tinzwewo maoniro avo panyaya iyi.
Pane nyaya dzokuchengetedzwa kwomunhu inyaya dzinobvunzwa vobwo kana kuti varidzi vomunhu. Zvino vamwe vanoti, vamwe vachiti aiwa izvozvo musabata izvozvo. Kana manga muri munhu anoda kunyatsonzwisisa munobata vemhuri ndovanga kuudzai chokwadi kuti chii chiri kuitika. Iye muchiti ningi wokwava Mugabe ati, then uyowo ningi ati, iye ati, ndozvisida kuzokurwa kuti ati kudii. But zvisinei hazvo nomubvudzi wenyu, chiripo ndechekuti mhomho yose yeZimbabwe inoziva kuti vaMugabe vakaita basa guru rinotyisa raita kuti nyika ino nhasi inzi Zimbabwe. VaMugabe ndovakatipa zvivindi zvokuti tinokwanisa kufesana navarungu face to face, pound for pound, tichidimanda maresources edu. Ndoo saka muchiona nyika dzokumadokero dzisingavadi nokuti munhu airwirwa ganda dema.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvino mubato reZANU PF riri kutonga pari zvino, munoona here imi paine kudhonza pamwe munyaya yekugadzwa kwavaMugabe segamba renyika?
Ndizvozvo, hakuna munhu angari muzipu racombatant, hakuna munhu angari muzanu racombatant, hakuna munhu anga ari chimbwido, angari mujibha, anga ari munhu kumaruzevha aibikira magandanga asingazi kuti munhu anonzi Mugabe ndiani. Ende naizvozvo zvinhu zvinotarisirwa nemhomho yose yenyika kuti aiwa gamba redu ratisiya naizvozvo rofana kuremekedzwa ende naizvozvo zvevanhu vanofana kunge vachishanda pamwe chete kuona kuti vachengetedza gamba ravo netsika dzedu dzechivanhu netsika dzinourukudzo rwokuti zvesho mutungamiri wedu waenda.
Havanga vari vanongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira chirumhanzu vari parunare kuvictoria falls nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika raburitsa mashoko kumizinda yedzimwe nyika iri muzimbabwe richizivisa kuti mhuri yezimbabwe pamwe neshamwari nehama vachaonekana nemutumbi wavamugabe nemugovera kunational sports stadium. Iye zvino tomboenda kuna Mavelous Muhlanganya uye westudio 7 achitipa nhoroondo yeupenyu hwavamugabe iyo yakaunganidzwa navatemba hove.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakashaya nemusi wechishanu mangwanani kuchipatara cheGlen Eagles Hospital kuSingapore. VaMugabe vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu.
VaMugabe vakaberekwa kwaKutama munharaunda yekwaZvimba musi wa21 kukadzi 1924 semumwe wevana vashanu vemuchakabvu bona navaConstantine Gabriel Mugabe Matibiri. Mukuru mumhuri yavo anga ari Michael achiteverwa naRaphael Sabina kuchizouya ivo Robert Bridget ari chigumisirwa. Pavakanga vachiri mwana mudiki, baba vavo vaiita basa rekuveza. Vakaenda kuBulawayo vachinotsvaga basa. Vari kuBulawayo, baba vava Mugabe vakanorora mumwe mudzimai wechipiri vakaita vana vatatu, Albert, David naRegina. Munguva iyi amai vava Mugabe avo vaive mudzidzisi vakasara vachirera vaMugabe nevamwe vana vari vega. Muna 1955 vaMugabe vakaenda kuZambia, ichanzi Northern Rhodesia, uko vakanodzidzisa kwemakore mana paChilimbana Training College. Mushure mezvo vaMugabe vakaenda kuGhana, uko ndiko kwavakasangana nemudzimai wavo wekutanga amai Sally Heffron vakazochata muna 1961. Muna 1963 vaMugabe nevamwe vavo vakaita pfungwa dzakasiyana vakatanga bato idzva reZimbabwe African National Union ZANU richitungamirwa naReverend Dabaningi Sithole. Mugore iroro vaMugabe vakasungwa nemhosva yekukuchidzira mirizhonga vakavharirwa kwemakore anopfuura gumi. Vakasungwa kudaro mugore ra1974 vaMugabe vanonzi vakatungamira mukubviswa kwaReverend Sithole semutungamiri weZANU. Mugore iroro mutungamiri wehurumende yeRhodesia vaIan Douglas Smith vakabvumidza vaMugabe kuti vaburitswe mujeri kuitira kuti vapinde mumusangano kuLusaka kuZambia.
I don't believe in black majority rule ever in Rhodesia.
Handidaviri kuti kuchaita utongi wejechetere wevanhu vatema muRhodesia. Izvi hazvifi zvaitika kumakore chiuru.
Pane kuungana kumusangano vaMugabe vachiperekedzwa navaEdgar Tekere vachibatsirwa naIshe Rekaita Ngwena vakaenda kuMozambique kunobatana nemauto eZANLA. VaMugabe vakakunda musarudzo dzekuumba hurumende yekutanga yeveruzhinji muZimbabwe dzakaitwa muna 1980.
Ini Robert Gabriel Mugabe ndinotora mhiko yekuti ndichashandira Zimbabwe zvakanaka uye muchokwadi. Nokudaro mwari ndibatsirei.
Ubva munandira 1983 kwakaita hondo yekurwisa madissidents kumatebeleland nekumidlands. Hurumende yeZANUPF yakapomera vanhu vemumatunhu aya mhosva yekuchengeta madissidents. Hondo iyi yakazivikanwa nezita rekuti guku rahundi. Vanhu vanofungidzirwa kusvika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa ne5th Brigade. Senzira yekumisa kurwisana vaMugabe navaNkomo vakanyorerana chibvumirano cheZimbabwe Unity Accord muna 1987, icho chakaona vaNkomo vachiitwa mumwe wevatevedzeri vaMugabe avo vakange vave mutungamiri wenyika.
I have worked so hard for this country before independence, during the war,
I worked so hard after independence.
Nyika iyi ndakaishandira zvakasimba tisati tawana rusununguko nenguva yehondo. Ndikazoishandirazve tawana rusununguko kuitira kuti rusununguko rwedu runyatsosimba.
VaMugabe vakarasikirwa nemudzimai wavo wekutanga amai Sally Heffron Mugabe avo vakashaya munandira 1992. Amai Sally Mugabe vasati vashaya, vaMugabe vakanga vatoroora pachivanhu mukadzi wechipiri muzvare Grace Marufu, uyo akamboroorwa nemuuto Stanley Gororeza vane mwana mukomana Russell Gororeza. VaMugabe naGrace vakava nevana vaviri, Bona naRobert Jr. vakaberekwa amai Sally Mugabe vasati vashaya. Kusazvibata kwavaMugabe kwakakonzera dambudziko muchechi mavo. Asi vakazochatiswa nemushakabvu Archbishop Patrick Chakaipa. VaMugabe, avo vainge vagara vakatandavara zvavo munyaya dzezvematongerwo enyika, vakazoona kuti zvinhu zviri kuvaipira mushure mekunge bato reMDC raumbwa muna 1999. Sarudzo yemutungamiri wenyika yakazoitwa muna 2002, asi vakawanda vanobvumirana kuti vaMugabe vakakundwa musarudzo iyi navaMorgan Tsvangirai veMDC. VaMugabe vacharangarirwa kwenguva yakareba pamusana pezvinhu zvavakaita, zvimwe zvakanaka, zvimwe zvakaipa.
There will never be a regime change here. There will always be the people of Zimbabwe in control.
Hakuzofi kwakachinja hurumende. Kucharamba kuine vanhu vemuZimbabwe vakabata matomu.
VaMugabe vasiya mudzimai amai Grace Mugabe, vana vatatu, Bona Mugabe Chikore, Robert Mugabe naChatunga Belamine Mugabe. Nhoroondo yavaMugabe yakaunganidzwa navatemba hove. Maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeparamende dzebyelection dzakaitwa kuGlenview South muHarare kumangwe nekanzuru yeWard 1 yakaitwa kumasvingo nezuro dzakaitwa murunyararo kunyange hazvo uwandu hwevanhu vakavhota hwakaderera zvakanyanyiswa zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakavhota musarudzo gore rapera. Bato reMDC rakaramba riine chigaro chekuGlenview South zvichitevera kukunda kwenhengo yebato iri vaVincent Tsvangirai kuchitiwo kumangwe nekumasvingo. ZANU-PF yakakundawo musarudzo idzi zvakaita kuti irambe iine zvigaro izvi. KuGlenview MDC yakawana mavhoti zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemana. Vaimirira ZANU-PF vaOfad Muchuve vachiwanawo mavhoti chiuru chine mazana mashanu nemakumi matatu nemana. Kuti tinzwe mafambiro akaita sarudzo, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZESNI amai Ellen Dingani.
Mukuongorora kwatakaita sarudzo isu veZimbabwe Election Support Network takange tine maobservers anokwana iwo kuita 57 atakadeploya kunzvimbo idzodzo dzamataura nhatu. Takaona kuti hakuna mhirizhonga yakaitika, zvese zvakafamba zvakanaka. Tingati it was a peaceful election.
Tinoona kuti zvakaita semuGlenview vanhu vakanga vakavhota musarudzo dzegore rapera vaisvika 17,000 asi vazovhota rwendo runo tinonzwa kuti kwakangovhota vanhu vanokwana kuita 5,250. Zvii zvamungataura pamusoro pekusaenda kwevanhu kunovhota uko?
Tiri kuona kuti iyi yatove trend yairi kuitika yekuti mabyelections haanakidzi vanhu ndofunga. Saka tiri kuona kuti mabyelections ese ari kuitwa mazhinji acho ari kungorekodha low voter turnout yamataura. So zvamataura Glenview yakaita turnout ye 25% inova yakadzika zvakanyanya tichikompeya na 2018 sekutaura kwamaita. Tisati tanyatsoita hedu tsvakiridzo yekuziva kuti chii chikuti vanhu vasabude nowandu kunovhota.
Tinomboonawo mune dzimwe sarudzo pachiita kunyunyuta kwokuti vanhu vaityisidzirwa, vamwe vachiita zvekunzi vanosvikoti havagone kunyora nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvamakaonawo here musarudzo idzi?
Pamaobservers edu havana kutiudza chine zvekuita nezvamataura kuti vanhu vaityisidzirwa kana kuti vanhu vaiudzwa kuti hamugone kunyora. Asi kuglenview tikaonawo maobservers edu vakaona kucherwa kwezvibhorani. Takatonyora statement shondo rakapera tichiti nguva iri kucherwa zvibhorani nevedf iko kuine sarudzo, uye zvichishandiswa zvibhorani zvozvo zvichi ningati kuita kuofficiatwa zvichi ningati semaenzaniso, pane vamwe pakatoonekwa naobserver wedu vachitofamba mota yedf ichinodhila bhoho iri muconvoy nemota dzezanupf. Saka takaratidzawo kututsumwa tikanyorawo statement yekuti aiwa ndekuti muri kunokambeina muchishandisa development zvakaita sekucherera vanhu mabhoho. Saka ndozvimwe zvinhu zvatakaona tingati pachirungu vote buying. Tingi mukarangarira zvakare, takaita masemu concerns panguva yakaitwa Lupane by-election zvakare, patakataura nyaya yekushandiswa kwemishonga muzvipatara kuti vanhu vavhotere bato rimwe chete.
Marizautsi aabuda tanzwa kuti vakahwina kuglenview south ndava Vincent Changirai, kuchitiwo kumangwe bato rezanupf rakakwanisa zvakare kuramba riine chigaro ichocho. Pane vamatimanzwa here vari kunyunyuta nezvakabuda musarudzo?
Maobservers ere angari kumabyelections iwayo vatidzivisa kuti pose pavanga vari ivo maparty agents vasaina maresults, zvinoreva kuti vabvumirana nezvanga zvichiitika pamapolling stations. Saka hatina asati tatambira zvichemo zvokuti pane varamba kana kuti vari kunyunyuta nezvabuda musarudzo.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZestini, amai Ellen Dingani vari parunhare muHarare nestudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vari kuratidzira muHong Kong vachida utongo hwejekerere zvaungana nhasi pedyo nemuzinda weAmerica zvichikurudzira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vabatsire kusunungura guta iri. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo nhasi vati mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatora danho rakakodzera kumisa nhaurirano nevatungamiri vechikwata cheTaliban nepamusoro pekuramba chikwata ichi chichirwisa kuAfghanistan. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki, icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, muineni Mike Hove. Nhasi muchirongwa tirikurukura neumwe wevechidiki webato rezanupf vamunashe Mututsa, tichikurukura pamusoro pelegacy yevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya nemusi wechishanu. Vamututsa, ndinomugamuchira muchirongwa chedu, makadi henyu mukoma?
Zvinotoita mukoma mai.
Tiudzeiwo maundire enyu pamusoro peupenyu hwakararamwa navamugabe.
Upenyu hwakararamwa navamugabe upenyu hunodakadza. Upenyu hwakaratidza kuti vanhu vatima vanogona kuzvimiririra. President Mugabe munhu akarwa hondo vachirwira kuti nyika ino iwane kuzvitonga kuzere. Kuzvitonga kuzere takakuwana muna 1980, asi vamugabe havana kumirira ipapo pakuti tawana kuzvitonga kuri political. Vakati vanhu woka ngavachiwanawo independence paikonomi yavo, ngativanewo kwavananzi ma means of production, That's why kuna 2000-2001 vamugabe vakaita kuti nyika ino itore ivhu kubva kuvashoma vachena vanga ine vhacho vakapa jiterere yevanhu vanopfuura 300,000 vanhu vakabenefita from the land reform program.
Kune vechidiki vazhinji vasiri kupembera upenyu hwakararamwa navamugabe nekuti vari kuti vamugabe vakatisiya isu vechidiki tisina mabasa.
I think munhu wese wechidiki anofanira kuziva kuti zvinangwa zvazvakamirira vamugabe kubva 1980 nebato ravo rezanupf kusvika 2000 vakaita land reform zvanga zviri zvinangwa zvekuempower macitizens ivo vanhu vachena. Handifungi kuti vamugabe basa ravo ravakaiswa panyika namwari ranga riri rekuti vavazodonza mayuth kuvasimudza kubva mudzimba kuti endai munopinda mabasa ari apa. Vamugabe was one of the biggest problems of black-owned businesses. Vachiti musangochemere kushandira varungu, musangochemere kushandira makambani muchidzimirirwa. Tangaiwo zvenyu zvidikidiki izvozvo zvamungabati, takakuitirai youth bank, takakuitirai mana agri bank. It's unfortunate kuti some of the youth vaipiwa mari dzakadaro vaizvidya, votenga mabhawa, votenga kumota. Programu ya 2001 yakaitwa navamugabe land reform program yakarwadzisa varungu. Varungu ndobva vachichemera zvirango zveupfumi. Saka those sanctions are the ones that have caused and told suffering kumacitizens eZimbabwe.
Asi vamututsa tichikurukura panyaya imwe chete yezvirango. Chimwewo chakaunza zvirango inyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu.
Dei pamba ine competition yekumbunyikidza marights evanhu. I think America yaitora mukombe. Inini brother Mike muri kuAmerica muri munhu mutema. Ndinovimba pamunofamba pese inini muchitya kushungwa kana kutodhurwa kushudziwa nemapurisa. Wai kana zvakuuya kuZimbabwe vanotanga kuita noi. Madhezi apfuura anayo the xenophobic attacks in South Africa. Asi hapana patakamboona vana America vachitumuka vachiti marights evanhu ari kuabuse.
Pane zvirongwa zvekusimudzira vechidiki zvakaitwa navamugabe zvamungavarangarire nazvo here?
Vamugabe zvavakatisiyira isusu sevechidiki veZimbabwe zvizhinji. Nambotaura kuti vakatanga programu yavo Education for All from 1980 up to 1990. It was a program that saw kuvakwa kwemayunivhesiti akati kutekeshera panyika, kuvakwa kwemahigh school, masecondary school, kuvakwa kwemanursing school, zvipatara zvakatekeshera nyika yese, mavocational training center, mapolytechnic yozve. Zvakavakwa zvese izvi navamugabe vaine chinangwa chekuti munhu mutema ngaadzidzewo ave skilled, ave professional. Vamugabe vane legacy yekutisiyirawo land reform program yavakapusha through bato ravo ravaitungamira rezanupf richiri kutonga nanhasi. This program yakationa kuti izvozvi tine vamwe vayoung people vatone mafarms vari kutofama vari kuita zvinhu zvinotodakadza. My last words are words that came from His Excellency iyo vamugabe yekuti Zimbabwe will never be a colony again. Metaverse.
Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganai padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram at BigMike3, BigMike3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. BigMike3, BigMike3 paTwitter nepaInstagram. Muri Zimbabwe, tosangana nemuswe chipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki. Anokoneka ine mfaro, ndini wenyu Mike Hove, muri Zimbabwe, bye bye!
Tinotenda zvikuru Big Mike, iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero. Muhurukuru yataita naFather William Guri vekereke Anglican Church avari muno muAmerica.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chapo tinotarisa zvechitendero. Nhasi ndakabata rumbariro rwa tanonoka wande uyo anosimba kupai chirongwa ichi masvondo ose. Nhasi taita rombo rakanaka rekuita hurukuro naFather William Guri vekereke yeRoman Catholic Church tichitarisa musiyano wechevanhu nechitendero pane anenge ashaya nokuti tinonzwa muchivanhu tichinzi afanaka haukwanisi kutaura zvakaipa zvake. Asi muchitendero zvinoitawo sei? Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Father Guri. Aiva, tinova penyu. Father Guri, tinonyanyonzwa muchivanhu pachinzi afanaka hauchatarisirwa kunge uchitaura zvakaipa pamusoro pemunhu anenge ashaya kunyange muchiziva kuti uyu munhu anga achiita zvakaipa zvakadai 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 kuchitendero zviriko here izvi Father Guru?
Ndingati zviriko zvakada kuti fanane nezvatinoita kuchivanhu zvokuti wafawanaka. Kuchitendero tinovimba kuti kana munhu achinge afa kunyange dai ari munhu akaita sei tinomukumikidza kunyasha nerudo rwaMwari nekukumbira kuti Mwari vamuitire tsitsi kana paine zvaanga achitadzira vanhu Mwari vamuregerere. Saka pachitendero tinoshingirira chaizvo kunamatira munhu wese zvikurukuru watinenge tichifunga kuti angangori nedambudziko rekurasikirwa neupenyu husingaperi pamusana pemabasa aaita. Tinongoramba tichichema pana Mwari kuti vamuitirewo tsitsi.
Asi mukuchema ikoku nekuti munhu aitirwe tsitsi, munozoona here achiregererwa zvitadzo zvaanenge akaita achiri mupenyu?
Zvakada kuti fanane nekuti kuchitendero tinotume kuti seri kwegua kuna munamato. Munhu akatadza kuzvinamatira iye achiri mupenyu nekukumbira ruregerero kuna Mwari nekune hama dzake nekuyanana naMwari nevanhu achiri mupenyu, dzidziso dzechitendero dzinowanzoti munhu akadaro anenge araswa kumoto muzhinji. Asi pamusana pekuti tinozva kuti Mwari ane tsitsi uye Mwari agona kuita kuda kwake kunyange dai tichizva kuti hama yedu yakafa isina kutendeuka, hama yedu yakafa isingabatani naMwari, isu chitendero chedu nechitarisiro chedu semakristu tinongoramba takachema kuna iye Mwari akanaka ane tsitsi anoregerera kuti amuregererewo hama yedu iyoyo. Asi chikurukuru ndechekuti munhu kana achiri mupenyu achiri pasi panapa ngaavavarire kumbira ruregerero nekuyanana naMwari kuti paanofa afe akakodzerana naMwari, afe akabatana naMwari. Haugoni kutemba kuti zvandiine shamwari dzinogona kuzondinamatira, rega ndisiye zvakadaro.
Kana munhu achikwanisa kuregererwa naMwari kana achinge ashaya Father Guru, hazvizopa here kuti vapenyu vange vachiita zvitadzo vachiita iwo tichangoregererwa mberi?
Iroyo dambudziko guru chaizvo. Pachirungu tinotaura neinonzi the sin of presumption, munhu anotadza achiziva achida nekungoti zvakanzi Mwari vane tsitsi, Mwari vanoregerera, Mwari havana vavanorasa, wongoita hako maone. Saka kana uchitadza nenzira iyoyo rutori rutadzirwo rwokuzivira tsitsi dzaMwari woramba uchiita mabasa akaipa maone. Saka munhu anenge achitedzera anenge akatorasika munhu iyeye anoti sezvo zvakangonzi Mwari anozongondigamuchira, handichatendeuki, handichatsvagi ruregerero, handichakumbiri ruregerero. Saka panoda kuchatsobatiswa papo nekuti munhu anotarisira chitendero pamusoro kana kubatira chitendero pamusoro anogona kungoti sezvo zvichinzi kune ruregerero saka ndinovavarirezvo, hamukurasika ikoko, kurasika kukuru chaizvo.
Nderipi shoko pamusoro perufu ramungasiyira vateereri pane inonguva rinobva mubhaibheri?
Shoko randingasiyire vateereri rinobva mubhaibheri ndinotaura naMambo edu Jesu Kristu muevhangeri inonyorwa naJohani yekuti ini ndini rupenyu uye ndini kumuka muwasikwa wapenyu. Kristu anotaura kuti kana munhu akafa akabatana naiye anozomuka pamwe chete naye. Saka munhu kana achigamuchira kuti Kristu zvechokwadi, ndiye mwanakomana waMwari, ndiye nyakutumwa naBaba, munhu iyeye ane chokwadi chokuti anoponeswa, anopinda muupenyu husingaperi. Saka chinhu chikuru chinofanirwa kuwarurwa nemunhu ana achiri mupenyu ndechekubvuma Kristu nekuzvibatanidza naKristu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Father Guri neshoko renyu.
Atenda
hangu. Ava vanga vari Father William Guri vekereke yeRoman Catholic Church muchirongwa chedu chechitendero. Icho ndakupai nhasi ndakamirira Tanonoka Hwande uyo anogaro kupai chirongwa ichi sondoroga roga.
Jesu makanaka, ini Jesu makanaka, ini Jesu makanaka, ndinovimba neni, ini Jesu makanaka.
Tinotenda zvikuru Father Guri. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa muchirongwa chino Jesu Isimba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutumbi wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakashaya nechishanu chapfuura kuSingapore votarisirwa kusvika munyika nemusi wechitatu svondo rino. sangano rezestine rinoti sarudzo dzebyelections dzakaitwa nezuro kuGlenview South kumangwe nekumasvingo dzakaitwa murunyararo kunyange hazvo vanhu vashoma vakaenda kunovhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gibbs Dube.
Soko isika tisenda baku vi.